basari yaro nemutungamiriro wenyika wanga wakatikoshera zvikuru nekuti kubva hurumende itsva yatanga vanhu kumamisha vanga vasiri kuziva kuti zvinhu zviri kufamba sei zvakamira sei saka mutungamiriro wenyika vakwanisa kuwana nguva yekuti vasvike kumadzimambo uye nekutikumbira kuti tinozivisawo varuzhinji kuti ndivo vaakutungamirira nyika yezimbabwe
chii chaizvo changa chisingazivikanwi apa chief chisunga nevamwe vari kumaruwa
changa chisinganyatsozivikanwa nevanhu mafambiro akaita yatingati transition kubva muutongi wanga uripo hwamugabe kusvikira tichizopinda muutongi hwavamunangagwa uye tsananguromba yanga iripo ndeyekuti vamugabe vakarizaina vasiya basa central committee yemusangano wezanu pf ndokubva yaapointa vamunangagwa kuti vachitora chigaro zvinova zvakazoita kuti nebumbiro remutemo wenyika rinoti musangano unenge uine munhu anenge asiya basa ndiwo zvekare unopa munhu anozomira kanda anozotora chigaro chemutungamiriro wenyika
saka imi semadzishe muri kuvatsigira here
ya isu semadzimambo tiri kuvagamuchira uye tichivatsigira
ko vamwe ishe chisunga vanomboti aiwa madzishe hamufaniri kunge muchipindira munyaya dzezvematongerwo enyika nekuti munenge muri ishe wemunhu wose
isu hatina kutsigira zvematongerwo enyika asi tatsigira mutungamiriri wenyika kwete semutungamiriri wezanu pf asi sapurezidendi wenyika anova anotungamirira vanhu vese vari munyika hatisi kutsigira takamira kumusangano wezanu pf wavanomirira asi kuti kavatikuvatsigira semutungamiriri wenyika
ko vamwewo ishe vanoti madzishe anenge akupuhwa motokari nguva inoiyi kuti vazobatsire bato rezanu pf kutsvaga rutsigiro mungati kudii kune mashoko akadai
haasi mashoko echokwadi kupiwa kuri kuitwa mota madzishe chekutanga ndingati ndijekese nyaya yekuti hatisi kupiwa mota asi kuti imota dziri bumbiro remutemo dzataifanira kuwana secondition of service asi dzakanonoka kuuya kana mucharangarira vamugabe vakasiya valauncha programu yekuti tinge tichiwana mota kana ivo purezidendi vataurawo mashoko iwayo